Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu unyana 29/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoburitsa gwaro rinoratidza kuti hurumende yavaEmerson Mnangagwa yadzikisa gejo pakutyora kodzero dzevanhu. Asi hurumende inoti inotoerera vana veZimbabwe kwete masangano akaita seAmnesty International nekudaro haishaiswi hopi nazvo. Vanhu vatanhatu vanofa mutsaona yekudonha kwendege duku mumashava mudunhu remasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International nhasi raburitsa gwaro rinoratidza kuti hurumende yavaEmerson Mnangagwa yadzikisa gejo pakutyora kodzero dzevanhu kudarika zvaiitwa nehurumende yamushakabvova Robert Mugabe uye sangano iri riri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze bumbiro remitemo nekodzero dzevanhu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura gwaro iri iro rakanyorwa zvichitevera ongororo yakaitwa pakati pa2018 negore rino mutevedzeri wemukuru weAmnesty International kuChamhembe kweAfrica amai Bongai Chikwanda vati kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwatowedzera pasi pehurumende yavaMnangagwa vatiwo mapurisa nemauto ave kushandisa chisimba chakanyanya pamwe nepfuti pakumbunyikidza vanhu amai Chikwanda vaenderera mberi vachiti pavewo kushandiswa dzimwe nzira dzekushungurudza vanhu nadzo dzakaita sekupamba vanhu sezvakaitwa kunhengo dzeCitizens Coalition for Change CCC dzinosanganisira muzvare Cecilia Chimbiri muzvare Netsai Marova nemumiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe muna 2020 muzvare Chimbiri vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemuonero weAmnesty International uyo vachiti pane nyaya dzakawanda dzisiri kutobudiswa pachena
zvimwe zvinonyorwa pasi kunzingana mutoka takambunyikidzwa ngana mutoka dzakafamba kadai asi zvimwewo kune dzimwe nzvimbo zviri kutongoitika zvichienda zvisina hazviyora
mumwe mukuru mubato reCCC iro rine vanhu vakawanda vari kumbunyikidzwa Senator Felix Magalela Mapasivanda vaudza Studio 7 kuti gwaro reAmnesty International iri rinobaya dede nemukanwa vachiti chanyanya kuipa ndechekuti kana matare ave kushandiswa kumbunyikidza kodzero dzeveruzhinji munyika
chinomedza isu baba job scala vagara mujeri 1-3 months vachingumbunyikidzwa vasingatongwi panzi vanotongwa mejasita hapo havapiwe bail asi tinoona vanhu vanouraya vanhu vanopiwa bail
mutauriri wecrisis in Zimbabwe coalition vaobert masaraure vakurudzira hurumende kuti itevedze bumbiro remutemo kuti veruzhinji vafare munyika
toramba tichirimainda vamunangagwa nezanupf part kuti muri vanhu vakagwa hondo yerusununguko muda kusunungura munhu wose kuti awane rusununguko guzere dzokerai pamakatangira mudzore reZimbabwe pagwara rekutsa ruzhinji ramaigwira kuti pakugumisira munhu wese akwanise kuzofara neutungamiriri hwenyu
mukuru weAmnesty International muZimbabwe amai Lucia Masuka vatiwo hurumende inofanira kubvisa mitemo yakaita secriminal law codification and reform act amendment kana kuti Patriotic Act iyo vati iro chikora kodzero dzevanhu.
Saka isu tiri kuti isu kuhurumende mitemo yakadaro inofanirwa kuti ibviswe mumabhuku edu emutemo, uye vaise mitemo yokuti vanhu vagogona kuenjoya kodzero dzavo.
Vati SADC neAfrican Union dzinofanira kutuma nhume kuZimbabwe kuti dzizvionere pamunosefosha kutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu. Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU PF vaFarai Marapira vati havaterere masangano akaita seAmnesty International nekuti anonyora zvemanyepo.
Saka Amnesty International vainyore zvainoda ende nazvo kwainoda. Isu seZANU PF hatinei nazvo, hatichoki, hatina basa nayo, hatina basa nezvainonyora.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti hurumende inoteerera vana veZimbabwe kwete masangano akaita seAmnesty International. Vatiwo mitemo iri kushorwa mitemo inodiwa nevana veZimbabwe uye yakapasiswa neparamende yeZimbabwe.
Hatina zvimwe bato riri pamusoro pedu rinosupotenda over us, not Amnesty International. Tiri sovereign state, tinove zvitonga zvere zvino zvemhomho yeZimbabwe ndozvichatungamirira zvinoitwa neparamende yeZimbabwe.
Sachigaro wekomishen inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe Human Rights Commission Vaelasto Mubadi vati kunyange hazvo vasingadi kutaura zvakanyanya pamusoro pegwaro reAmnesty International havabvumirani naro kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika kuri kuwedzera.
Handizivi hangu, I don't want to talk about basa reAmnesty International. But basa ravo has always been very critical. Vasingatariri the positive side too.
Vatiwo pese panowana komisheni yavo zvichemo inoongorora nekuona kuti zvichemo zvacho zvagadziriswa. Gore rino nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vane chitsama vakapambwa nekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vasori, vamwe vachisiyiwa vakandwa munzvimbo dzakaita seMapinga kuMashonaland West, vachisiyiwa vaitwa kafira mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vanhu vatanhatu vekukambani yemigodhi yemurowa Diamonds vafira mutsaona yekudonha kwendege diki yavanga vachifamba nayo munharaunda yePeterhouse Farm kuzvamahande kumashava mudunhu remasvingo nhasi mangwanani. Vaviri vevanhu ava vanofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe, vamwe vana vachifungidzirwa kuti zvizvarwa zvenyika yeIndia. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Ndege iyi inonzi yanga ichibva kuHarare yakananga kumugodhi wemangoda wemurowa Diamonds uri kwaChivi, uye hazviratidza kuzivikanwa kuti chii chakonzeresa njodzi yemuchadenga iyi. Pasvika nepfenyu reStudio 7 padonhera ndege iyi, vagari vemaruwa emunharaunda maitikira njodzi iyi, avo vanga vachibatsirana nemapurisa kunhonga mitumbi vachiunganidza, vati vangonzwa ruzha mangwanani ndege ichiri mudenga nepayadonha vakamhanya kuzobatsira, asi hapana kwanisa kurarama pane vanga varimo kusanganisira nemutyairi. Mumwe vatanga kusvika vaElias Mvudzo vati vamhanya vachifunga kuti vangakwanisa kunobatsira kununura vanhu, asi vawana vanhu vatotsakatika, mitumbi yabvarurwa bvarurwa, uye dzimwe nyama dzemuviri dzakapararira panzvimbo iyi pamwe nekupaikira mumiti.
Tichida kumasuo kuchechi chawa ndege chitefamba mudenga senga chazochinira kwayo hakusiko pasina nguva duku duku ndege tawo saundi yangorira, asi tikamhanya tichiuya kuno kuzoona kuti chii chawana ndege yakaratidza kuti yaparadza vanhu vaparara vose vangari mundege imomo. Tsvaka toti hapana tikagona kubetsire tikashayiwa ndoti vose vanga vadofa. Taita icho tichamhanya kudzokera kufonera kansera, kansera ndobva auya panzvimbo akaona akaona nemapurisa sokuona kwamapurisa akauya futi kunoko.
Ambuya Matandovhu vemunzvimbo iyi vati vatanga kunzwa ruzha rwendege ichiri mudenga kusvika pakudonha.
Togara munoti kati 153 akandiri pedo nenzira pandawa kuti wii kwakune muti tabandatara mudenga handina kuona kuti chii, asi ndava kuti saundi yendege mumaminiti kuma 8 ikoko ndopandawa kuti kwakwa ndege yawakwana kwakazvandi, saka enda zvotouya vutaya ndikawana zvatounganidzwa izvi zvavanhu vaparara.
Zvasara pamitumbi yevanhu izvi zvangoiswa mubhokisi remapurisa resimbi rimwe chete, uye zvanga zvichinetsa kuziva kuti uyu ndiani. Muzvare nyasha dzashe dzimba vemakare mumashava vati vakwanisa kuona ndege iyi ichipidiguka pidiguka ichiri mudenga isati yadonha.
Tibva kunoku kushopu ndichienda kumba uko kunobvesesa mwana, pandangoona ndege chirola chirola ungango kumasevi around 7 ndapanoona ndege iyi chirolaka handina kuona kuti yanowera kupi, asi ndangozongova kuti asenga chita mirozenga chenga pamo shikribi master style avanti ponga kuri maxen kuine mute
kanzera wenzimbo ye wa 33 vari vebato rezanpf vatawanda dhuve vati njodzi iyi yaitikira munzvimbo mavo yavarwadza zvikuru
pose paitikira njodzi pano panonzi paPeter House Farm ndo paitikira njodzi saka 12 minutes natatova pano kuti ndione kuti chokwadi here ndikaona kuti haa zvinhu zvaitika munzvimbo zvinosiririsa saka ndozvaitika munzvimbo medu izvozvo saka hatina kutomboziva kuti vanhu vafa ipapo vangani time yacho iyoyo ndachingoona kuti yanga ichingori flash pese pese unotika papi saka zvinhu zvasiririsa munzvimbo medu izvozvo
mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponyati vatenda kuti tsaona yaitika asi vati vachiri kuferefeta kuti vawane zvaitika zvizere vozotura mashoko kuvatori venhau
just be patient izvozvo tichiwane mafood details then tokupai statement
vakuru vakuru vekambani yemuru wa diamonds vanga vari paitikira tsaona iyi varamba kutaura nevatori venhau vachiti nyaya iyi ichiri mumaoko memapurisa pakati pezvinhu zvawanikwa panzvimbo iyi pange paine mapassport mana evanhu vekunyika yekuindia nemaviri evemuzimbabwe kambani yemuro wadiamonds iyo iri pasi pekambani yeryo zimbabwe inonzi ndeyezvizvarwa zvekuindia iyi yave njodzi yechipiri gore rino yekudonha kwendege dzinenge dzine vanhu vekambani yemuro wadiamonds sezvo imwe yakadonha zvakare muna kukadzi gore rino kunharaunda yebritis mudunhu remashonaland east asi hapana kurasikirwa kweupenyu kwakaitika ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.
Sangano rinomirira makambani anogadzira zvinhu munyika reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI rinoti mitemo ine chekuita nemashandiro avo inoda kuwandudzwa zvakanyanya kuitira kuti makambani aya akwanise kupunduka pasina zvipingaidzo sezvavari kusangana nazvo pari zvino. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muHarare pagungano rekuparura kupemberera makore zana ekushanda muZimbabwe, mukuru weCZI amai Sekai Kuvarika vati makambani makuru ari kushanda zvakamanikana kana zvichienzaniswa nemadiki zvavati zvinoda kushandurwa kuitira kuti remangwana ringe rakareruka.
Dzimweni dzenguva vamwe vedu vanogona kunge vachikwanisa kukurumidza kutenderera madambudziko aya asi vari foma wavo vanogona kunetseka kutenderera matambudziko aya nokuda kwekuti vanoteerera mitemo, vanoteerera mitero kuhurumende nezvimwe zvakadaro.
Vaenderera mberi amai Kuvarika vachiti mabhizimusi emuno anokwanisa kukwikwidzawo mune dzimwe nyika asi mitemo yemuno inovadzosera kumashure.
Kana totarisa maopportunity ari kunze kwenyika, maopportunity makuru, saka anoda kuti tiite muonera pamwe business richiti isu tikadai tinokwanisa kutora opportunity isi sehurumende vachiti saka kana zvakadero mungada mapolisa akadai kuitira kuti tikwanise kutora kumaopportunities iwayo.
Vaimbove mukuru wesangano rinoona nezvemabhizimusi reZimbabwe National Chamber of Commerce vaDavison Norupiri vanoti chitsvambe chiri kunaana muzvinabhizimusi kuti zvigadzirwa zvemunyika zvikwanisewo kutengeswa kunze.
Panoenda president kwavanoenda kunoshanya nekwavanoita zvakawanda wanda vanotaura nezvebusiness vane vachiti zarurira mikana. Saka mikana yacho vazhinji hatisi kukwanisa kuzoitora nokuti hatisi kuzviona saizvozvo, asi vanoona saizvozvo vari kubatisisa mikana iyoyo. Saka isu sebusiness titofanira kuchiita urongwa hwedu hwokuti toona kuti toexporta sei.
Asi mukuru wesangano remabhizimusi madiki reSMEs International Expo vaDelight Makotose vaudza Studio 7 kuti kunyange makambani makuru achiti ari kubatwa nekuseri kweruoko hausi mutserendende kune avowo achiri kukura.
Nyika yedu iko zvino vanhu vakabata business maSMEs and vanofanirwa kuva vanoti vanotutukidziwa vaende pamusoro mitemo isatsikirira, even access to funding mitemo yakaisiwa nana RBZ inodzikisira maSMEs.
Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvemaindastiri amai Sitembiso Nyoni asi mbozha nhare yavo yanga isiri kupinda kuchitiwo munyori mubazi iri amai Mavis Sivanda vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo sekuvimbisa kwavanga vaita. Asi hurumende inogara ichiti iri kuvandudza mitemo ine chekuita nemabhizimusi kuitira kuti ashande mune zvakanaka uye kukwezva vekunze. Nyanzvi inoongorora nyaya dzeupfumi uye vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vanoti mutunhu une mago kuti zvigadzirwa zvemuno zvikwanise kukwikwidza nezvedzimwe nyika dzemuAfrica.
ma production costs acho haanga fambirani ne dzimwe nyika se South Africa ne Tanzania kana Zambia nekuti mutengo wa magetsi uri pamusoro onde uye pane zvimwe zvidingwa dingwa zvinenge zvichibhadharwa ma licenses zvakadaro zvese saka zvinonetsa kuti ma products edu emuZimbabwe ange ari competitive.
Nasi CZI yazivisa kuti ichange ichipembererera makore zana ekushanda muZimbabwe mwedzi unotevera, uye sangano iri richaremekedza mamwe makambani achiri akamira kubva munguva nyika isati yawana kuzvitonga kuzere. Asi mabhizimusi makuru akawanda munyika ari kuchema pamusoro pematambudziko anosanganisira kukwira kwemafuta edzimotokari, kushomeka kwemoto wemagetsi, michina yakwegura uye mitemo yakawanda wanda yanoti inovadzvanyirira zviri kuzovadzosera kumashure mumabhizimusi avo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Hurumende yeAmerica yakatarisana nekumanikidzwa kuvhara mamwe mapazi pamwe nekumisa vamwe vashandi mabasa mukupera kwesvondo rino kana makakata Mwari mudare reparamende pakati pebato riri kutonga reDemocratic Party nerinopikisa reRepublican Party pamusoro pemari inofanirwa kushandiswa nehurumende mubudget ra 2023-2024 akasagadziriswa nekukasika. Bajeti regore rino riri kupera mangwana musi wa 30 Gunyana zvichireva kuti kubva musi wesvondo 1 Gumi Guru hurumende inofanirwa kunge yave kushandisa bajeti idzva. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vari mudzidzisi paDevry University Professor Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Handiko kutanga kuti pange paine makakatanwa panyaya dzemari inonge ichifanisa kunge ichishandiswa nehurumende yeAmerica. Mari inenge ichidiwa naPresident kuti hurumende inge ichifambira mberi. Mapato maviri aya anenge ana masimba akasiyana kuti kuHouse of Representatives kunofanira kunge kuchitanga mitemo ingava yezvemari kana yezvimwe kwakawandwa namaRepublican. Toenda kuSenate kunozonge mutemo uchizoiswa ikoko kuti unobvumiranwa ikoko kwakawanda vamaDemocrats. Saka nzira dzavo dzokushandisa mari muhurumende dzakasiyana. Saka ndopana makakatanwa ipapo nokuti maRepublican akawandira kunotangira mutemo uku vari kuti mari yamunoda nezvirongwa zvenyu atiwirirani nezvirongwa izvozvo. Bvumai izvi zvatinoda kuti hurumende inge ichishandisa mari izvozvo.
Tingaona here paine kuwirirana tichiona kuti mwedzi waGunyana wakutopera uri kupera mangwana?
Pano wanza ruzhinji rwacho pawiriranwa panguva yokunopedzisira, asi zvino zvisina kunakira upfumi hwenyika yeAmerica nokuti kukonana ikoko kunobva kwazopinda muropa nomutsinga dzoupfumi hweAmerica, nokuti zvinondengendesa upfumi hweAmerica. Kundengendeka kwoupfumi hweAmerica kundengendeka kwoupfumi hwepasi rese, tichinatsoziva simba reAmerica panyaya dzoupfumi pasi rose.
Toti zvaitika izvozvo zviri kutyirwa nevakawanda Professor Masocha vatadza kuwirirana zvingakanganisa zvakadii?
Zvinotokanganisa nyika, zvigokanganisa zvekare dzimwe nyika dzinokoretesa mari yeAmerica dzine dzisati dzichakwanisa kubhadharwa. Saka zvino zvisina kunakira hurumende yeAmerica, zvino zvisina kunakirawo upfumi hwepasi rose.
Nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vari mudzidzisi paDevry University Professor Elliot Masocha vari paRunare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Chombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zvemuEswatini yaimbozivikanwa seSwaziland zvabvota nhasi kusarudza nhengo dzedare reparamende munyika yekupedzisira muAfrica ichine utongi hweumambo huzere. Vavhoti vasarudza nhengo 55 kana kuti 59 dzedare reparamende repasi iro risina masimba akanyanya kunze kwekungoita sezvipanga mazano kuna mambo. Vamwe vagari vekumaruwa vanorarama nekutengesa mumigwagwa zvikuru mumigwagwa inopinda madhorobha nemaguta vanoti vari kutiza misika yakavakwa nemakanzuru kana nzvimbo dzekutengesera dzemakanzuru nenyaya yemitero yavanoti iri pamusoro. Izvi zviri kuisawo upenyu hwavanotengesera mumigwagwa ava munjodzi nekuda kwekumhanyidzana kwavanoita mumigwagwa kana vachinge vava kutengesera vedzimotokari. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanotengesa ava vazhinji vavo madzimai vanoti mumigwagwa mavanotengesera havabhadhari mitero yavanoti yakawandisa kumakanzuru enzvimbo dzavo. Ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti makanzuro akawanda anobhadharisa mari inoenderana nemadhora ekuamerica ari pakati pemakumi maviri kusvika pamadhora makumi matatu pamwedzi, mamwe achibhadharisa dhora rekuamerica rimwe chete pazuva. Mumwe ari kurarama nekutengesa zviyo nemhunga pamugwagwa ndiamai Angeline Chaka vanogara kubhubhi mudunhu remateberland north uko kunoshandiswa mari yemarand yekusouth africa zvakanyanya. Amai Chaka vanoti vanotenga mhunga kana zviyo kubva kune mamwe madzimai nemarand makumi masere pabhagidhi ivo vozoritengesa nemarand zana nemakumi matatu zvinoita kuti varambe vari mubhizinisi ravo.
Zvimwe tinozvitenga tichitengese tichitengeserwa namamai anenge aida kuisa vana kuchikoro. Mwana akashaya bhuku kuchikoro vane ane bhagidhi ravo ndoritenga ndaritenga bhagidhi iroro ii ndoritengesawo muroji vanda kupidawo bhagidhi ndinenge ndatenga 8 rand saka ii ndozoritengesa 130 saka geni yangu pambo yanguwana 6 rand 6 rand mageni angu aiva mafuti rand pemabatanii ndonotenga zvichi munga iya iya ndandotenga nayo ndoendesa vana vangu kuchikoro kana kutengesa vana vangu.
Amai Chaka vanokurudzira vamwe madzimai kuti vasagarire maoko kunyange zvinhu zvakaoma sei.
Saka takangogara sikaoni tikakuri tigone mamwe madzimai ivo saka indokurudzira mamwe madzimai kuti aiwa ngatirimei kana tarima zvinhu zvembesa dzedu dzatarima ngatirenda kusaroti titengese tiwane upenyu hwakanaka.
Mumwe anorarama nekutengesa mumigwagwa amai Chenai Mosi vekunyamakate mudunhu remasvinarendi west vanoti kunyange zvakaoma vari kukwanisa kurarama kuburikidza nebhindauko ravari kuita rekutengesa huswa.
Katisi pakuronga kwedu tenga tichitira kuti mabhandiro edu zvipo 5 50 cents zvipo 10 tichibata zvipo 5
vajera kuti ngaro rekwamurehwa mudunhu remasvinarend east vanoti vanochera matombo akapamhama ekuvakisa anowanikwa munzvimbo yavo vachatengesera vanopfuura nemugwagwa. Vamwe vanotengesa muriwo nemadomasi pedyo nepamurombedzi vanoti vanoda kuzivikanwa saamai Mesi vanoti mari madhora 10 avanonzi vabhadhare pamwedzi akawanda sezvo kanzuru pasina nzvimbo dzekutengesera dzairi kuvaka. Panyaya yekudhura kwemitero yemakanzuru sachigaro wekanzuru yekumaruwa yezvimba rural district amai Chipo Chipunza vanoti vanotengesa havadi kubhadhara mitero kunyange vakadzikisa mitero yavanotengesa kubva pamadhora emunyika anoenderana nemadhora ekuamerica makumi maviri kusvika pamadhora 10 pamwedzi. Kunyange hazvo vari kunzvenga kubhadhara mitero kumakanzuru vanotengesa ava vari kuzviisawo munjodzi huru yekutsikwa nedzimotokari pavanomhanyira kudzimotokari kana bhazi zvinenge zvamira parutivi pemigwagwa. Mutauri webazi reTraffic Safety Council of Zimbabwe Muzvari Lucy Kwandiwa vanoti kunyange hazvo vanhu vachitsvaka kurarama vanokurudzira vanotengesa ava kuti vasamhanyire kune rumwe rutivi rwemugwagwa sezvo izvi zviine njodzi. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti kune vanorarama nekutengesa vanotsikwa nedzimotokari nemabhazi vachida kuyambuka migwagwa kuenda kunotengesera kune rumwe rutivi rwemugwagwa kunenge kwamira motokari dzavanenge vachida kutenga. Assistant Commissioner Nyati vanoti vanga vasati vave neuwandu hwevanhu vakakuvara kana kurasikirwa neupenyu mutsaona dzakadaro munyika yose. Kunyange hazvo kutengesera parutivi pemugwagwa yekumaruva chisiri chinhu chitsva uwandu hwevanhu vave kurarama nekuita izvi hunonzi huri kuramba huchikwira. Izvo nyanzvi dzinoona nezveupfumi dzinoti mucherechedzo wekuoma kwaita upenyu kwese kumaruva nekumadhorobha. Vamwe varimi vanonza vachaendawo nezvirimwa zvavo kuGrain Marketing Board kana kuti GMB vachiti kutengesera mumigwagwa kunowanisa mari yakawanda kudarika yavanowana kuGMB uye zvinovawanisa mari yemadhora ekuAmerica pakare ipapo vasina kubudisa mari yekutakurisa kuenda kuGMB. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemukuru wechikwata chinoimba musambo weAfro Jazz cheGwevedzi, Nyasha Murada. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zizininga weStudio 7.
Kuchireva inimbune munditendekere nzeve musazoti zvanzi. Zvone nguva zvigere muhana zvinova mutoro handichazvivanzi. Hatisina rimweni ndine uri.
Zvakasanganiswa nenguva nekuti kusangana kwatakaita aitoshandawo maprojects iri different from project yeGwevedzi. But nekufamba kwenguva takazoona zvipo zvedu zvatinokwanisa zvikomplimentana.
Saka chikwata chenyu ichi chine vanhu vakawanda zvakadii?
Pakutanga chikwata chakanga chine chiri vanhu vatatu. Yanga iri acoustic set tichiisa ngoma, bira negitare. Takazowedzera bass guitar nedrum. Then tikabva tazoisa percussion. So now ra a 5-piece band.
Vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova inini?
Mimhanzi iri kutambirwa zvakanyanya zvokuti dai yanga isiri kutambirwa ndofunga tingadai tisina kusvika patasvika panapa. Asi vazhinji vanonyanyoitambira ndevari mhiri kwemakungwa.
Saka muri kurova here mashows? Muri kumbotenderera here muchiendawo kumhiri kwemakungwa ikoko kwavari uko muchimbonovarovera?
Pari zvino muno muZimbabwe ya tiri kuita mashows. Tirikuita mashows akawanda. Tinoita both macorporate, maprivate family functions, maweddings nemashows mamwe atinogadzira izvo anenge ari maconcept yedu. Asi urongwa huripo kuti zviende nenzira iyoyo.
Mafanzi enyu kwa akawanda wanda ari kunze uko, mune mashoko amungavapewo here?
Ya mashoko andinoda kuva gira chekutanga ndinoda kuvatenda nekuti tigira iyo vanotipa simba rerumukira kutambe tichiita basa ratinoita iri.
Vanoda kunzwa mimhanzi yenyu, vanoda kukutevererai, vanokubatai kupi?
Aza nguva ino yatiri kurarama inguva yakanaka kwazvo nekuti tane social media. Saka zviri nyore. Pafacebook tine peji redu rakanzi Gwevedzi, paInstagram tiripo zvekare akanzi Gwevedzi official, then paTwitter tiripo yakanzi @Gwevedzi. And avo vanoda kunge vachizoteerera mhanzi iripo pamadifferent online stores, paSpotify iripo, paSoundcloud, paApple Store nepaYouTube zvekare.
So what's a Friday chindipai kamwe chete kamunoda kuti timborora nhasi toridza kapi keGwevedzi?
Kari kupisa mukavatengenyera.
Nzwisai kambo kanonzi ndinouya. Manzwawo zvakare hurukuru yaitwa naNyasha Murada anoshaura muchikwata cheGwevedzi achitaura parunhare naIvan Zizininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na8pm manheru ano, apo tiri kutarisa gwaro reAmnesty International iro raparurwa nhasi riri kuti hurumende yatowedzera kutyora kodzero dzevanhu kudarika hurumende yaivepo. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mwina Taboka Nwibe.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgelanye njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 29 Mpandula 2023 ngutaba kancube endabeni zethu lamhlanje
abantu eZimbabwe kumbe emhlabeni wonke jikelele bebecabanga ukuthi umntanga ongathatha umbuso into zodlalela kumbe into zama-human rights zizoba ngcono abantu laba belahlekile njalo basalahlekile.
Inhlanganiso ye-Amnesty International yethule ugwalo oluveza ukuba ukwephulwa kwamalungelo oluntu phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa kuqhubeka kusiyaba kubi elizweni.
Ngimela amahlu isipesenti namhla ama-meters wonke apostponwe to the 13th of October 2023 for trial. The other matter is not yet ready for trial.
Ukuthonisiswa kwamalunga ayisithupha awebandla eliphikisayo le-TCCC kudluliselwe phambili namuhla ngoba abatshutshisi bebengakabi lobufakazi obeneleyo bokwethulela umthethwandaba. Kunabantu abayisithupha abasebenzela inkampani yemuroba Diamonds Mine abafele engozini yokuwa kwendizamtshina emangweni wezwamahande eMashingo namhla ekuseni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International yethule ugwalo namuhla oluveza ukuba ukwephulwa kwamalungelo oluntu phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa kuqhubeka kusiba kubi elizweni. Ithi uhulumende kaMnangagwa ufana xathu lokamoye umnumzana Robert Mgabe, umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Esethula ugwalo lolu eHarare namuhla, umsekeli kamholi weAmnesty International eZansi Afrika, unkosikazi Vongai Chikwanda, usole uhulumende kaMnangagwa esithi uyaphambili ngokubopha nokuhlukuluza abantu mahlayana, njalo wakhuthaza inhlanganiso yeSADC le-African Union ukuthi zingenele kudaba lweZimbabwe ukuze amalungelo abantu ahlonitshwe. Umongameli Mnangagwa usanda kutshela umhlangano omkhulu owe-United Nations General Assembly eMelika ukuthi uhulumende wakhe usegxilise umbuso okhululekileyo kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu eZimbabwe. Kodwa uChikwanda uthi uphenyo lwabo lolu obeluqakathekisa isimo samalungelo oluntu phansi kombuso kaMnangagwa lokamuyi uRobert Mugabe luveze ukuthi ababili laba zimbila zantabanye. I-Amnesty International ikhuthaze uhulumende kaMnangagwa ukuthi ahloniphe amalungelo, yakhuthaza njalo i-African Union le-SADC ukuthi zingenele ukuze kuqedwe ukuhlukuluzwa kwabantu eZimbabwe. Lokhu kugcizelelwe umkhokheli wakinhlanganiso kuleli unkosikazi Lucia Masuka.
The African Union, we also have two recommendations. We're calling upon the African Union to
umsekeli wesikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change CCC uSenator Felix Magalela Mafa uthi bayavumelana nalokho okukhulunywa yi-Amnesty International. Amazwi kaMafa asekele izikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu.
So
ukuthi abantu eZimbabwe kumbe emhlabeni wonke jikelele bebecabanga ukuthi uMnangagwa ngathatha umbuso into zohlakela kumbe into zama-human rights zizobangcono. Abantu laba belahlekile njalo basalahlekile.
Okodwa isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthe abakunanzi okukhulume Amnesty International osaphethe umsebenzi wokukhitshwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF uMnumzana Farai Marapira yena uthi ngamanga akhulunywa inhlanganiso.
Amnesty International serves an agenda and the agenda
sebekhiphe ugwalo esilaziyo vele abantu abakhulume iqiniso.
Ugwalo lwe-Amnesty International lolu lulesisoke sithi Zimbabwe Human Rights Under Attack. Inhlanganiso le ithe isibonelo sokubotshwa kwabantu bavalelwa kwesikhathi eside bengavunyelwa lokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Abafana lo wayengummeli wezinkiza West uMnumzana Job Sikhala webandla eliphikisayo le-CCC ukwethulwa kwemithetho efana le-Patriotic Act lokuhlukunyezwa kwabasekeli bamabandla aphikisayo iningi lawo kungawe-CCC. Ithi njalo ukudutshulwa okwenza abantu betshengisela ngo-2018 lokungenela kukahulumende endabeni ezisemthethwandaba ngokunye ukuveza ukuba isimo samalungelo abantu asimanga kuhle elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ukuthonisiswa kwamalunga ayisithupha e-CCC agoqela amalunga edalela ePhalamende amabili, uMnumzana Gift Ostalo Siziba owechabalala phelanda Phelandaba loSarenda Kapoikulu oyobulawa Central kanye lamakhansila amabili kudluliselwe phambili namuhla ngoba idale lingakabi lobufakazi obaneleyo. Abasolwa bamiswe emthethwandaba kamantshi okwesibili eWestern Commonwealth kobulawayo besetheswa amacala okuphazamisa ukuthula kanye lokwephula imithetho ephathelene lokhetho olusanda kwedlula. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umtshutshisi utshele umthethwandaba ukuba behlulekile ukuthola ubufakazi obacelwa ligqwetha likaSiziba labanye bakhe obuvela kunkampani kamakhala ekhukhwini eye-Econet. Ngokunjalo idale liphe ophenya icala uTinashe Chapel ithuba lokuyadinga ubufakazi obuveza ukuthi uSiziva wayengaphi ngelanga kudalwa icala kanye lokuthi wayetshayela bani ucingo. Udaba lolu luzangena njalo enkantolo mhlaka 13 ngomfumfu. USiziva uKapoikulu labanye babo ababalisa uElderman Ernest Rafemoyo, uTendai Masocha, uKansila kaWard 20 uSimbarashe Dube loKansila kaWard 13 uLavuel Mwinde babotshwe kumaviki asanda kwedlula amapholisa esithi badabula amaphepha omkhankaso kankosikazi Soneni Moyo ngesikhathi sokhetho okulicala lakuqala. Elesibili kungelokuthi bephula umthetho weCriminal Law Codification and Reform Act ngokuthethisa uMamoyo. Igqwetha labasolwa uMnumzana Tinashe Runganga uchasisa okuningi.
Ngimela ama-suspicions namhla ama-matters wonke postponed to the 13th of October 2023 for trial. The other matter is not yet ready for trial. Instead, isahlanganisa izinto zayo, isa-extract ama-evidence, ingaqeda izasinikeza i-trial date. Then the other one, remember last time, isayenza application for court in location. So, isayikamisa e-Econet hayi siyanika kuphela u-investigating officer asinika abanye abantu. So kathesi ikhothi ibe i-directive ukuthi u-investigating officer ahambe ayinikwa i-Koisten location. So next after 2 weeks siyasesiphenduka sizokhomenta i-trial.
USiziba wetheswa elinye njalo icala elihlukeneyo elokubangela udlakela emdlalweni wenguqu phakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos elilokhe lisaphenywa. Umamangala kucala lokudatshulwa kwamagwaliba okhetho uMamoyo utshele idale ukuba kajabuli ngenani labantu abaze ukuzosekela izibotshwa, uchasisa igqwetha labasolwa.
Hayi vampo kusaba i crowd bona abantu babuyile ukuza supporta kuphela so babone i large number of people ababuyile ukuza supporta otherwise abakonfrontwanga abathethiswanga ukusaba bona nje ukusabela ukubona i number of people ababuyile kuphela
Nkosikazi Soneni Moyo wancintisa ukhetho esithi umela iCCC kodwa leli bandla lithi alimazi omunye umamangala kumacala abasolwa laba Nkosazana Sibongile Ndlovu ngimele umsakazo weStudio 7 iwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Kulabantu abayisithupha abasebenzela inkampani yeMuroa Diamonds Mine abafele engozini yokuwa kwendizamchina ewele ePlazini lePeterhouse ezomahande eMashingo namhla ekuseni. Ababili kubikwa abeyizizalwane zeZimbabwe, abanye abane becatshangelwa ukuthi yizizalwane zeIndia. Indizamchina leyo kubikwa ibifele eHarare isiya emgodini wamadayimana oyeMuroa Diamonds oseChivi, njalo akukaziwa ukuthi kuyini okubangele ingozi. iStudio 7 ifike lapho kuwele indizamchina yathola izakhamizi zalindawo sezibuthene ziphathisa amapholisa ukubuthanisa izidumbu zisithi zizwe umsindo lindizamchina isiwa zahle zagijima ukuyaphathisa kodwa zathola abakade bekulindizamchina sebefile bonke. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe ingozi le yenzakale phakathi kuka 7 ekuseni kusiya ku 8 ngemva kokuba lindizamchina isuke eHarare ngehola lesithupha ekuseni. Le isiyingozi yesibili lonyaka kulandela ukuwa kwenye indizamchina eyayilezisebenzi zeMuroa Diamonds ngonhlolanja eBeatrice eMashonaland West. Kwezivela kwamanye amazwe, uhulumende weMelika ukhangelele ukuvala ezinye inhlangothi zakhe ukusukela ebusuku kusasa ngoba esephelelwe imali yokusebenzisa. Imbangela yalokhu yikudonselana okukhona phakathi kwamalunga edala lephalamende awebandla elibusayo lamaDemocrats lamaRepublicans. Amanye amaRepublicans avimba ukupasiswa kwesikhwama semali emele esetshenziswe nguhulumende ukusukusela ngenyanga ezayo kusiyafika umnyaka ozayo ngoba esithi inengakhulu limali. IParliamente ingehluleka ukuvumelana namuhla lakusasa kungaba kabi phakathi kwamabili izisebenzi zikahulumende ezinenyi zizamiswa umsebenzi futhi zize ziyebhadalwa nxa sekube lokuvumelana uhulumende esevuliwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Tim Moringai.
Indaba le iyahlupha. Ma kulama Republicans ama Democrats ungela bantu abaphakathi ngathiwa ngama moderates esasikubona kudala laphana kwakule Gang of Eight, Gang of Six, sibona ngathiwa kwakulabantu ababe bele imind efananayo ukuthi bancedise uhulumende ahambe phambili ngoba siyakwazi ukuthi i-federal government is the biggest employer lapha elizweni leli, so bangavala yonke into yabo isimile from borders, judges, imisebenzi esetshenziswa ngi-government yonke engathiwa yabo isilimele. Siyakwazi ukuthi la kuya-affect i-economy ngoba khonapha izinto ziyabe zingasahambi in terms of trade and all that. So hayi, kungathiwa this time around kulabantu abangenileyo ku-Congress or i-Parliament yalapha abalama individual interests, and siyabona ukuthi ku next year kulokhetho luka 2024 and sibona uTrump ngathiwa nguye ofuqa abantu bakhe ukuthi bavale i-government ukuthi i-economy iwe ngoba siyakwazi ukuthi i-economy ingawa kuzaba nzima ukuthi bakhethe umnumzana Joe Biden engimaye nguye or i-Democratic Party ngoba bayasebeyisola. Siyakwazi ukuthi izinto ezinjengalezi they have ethiwa yi-ripple effect ukuthi akusoze kusilimaze in the next few months but after next year kuyabe sokungena khonapha nge-shutdown ingaba khona.
kungenzeka yini ukuthi kube lokuvumelana phakathi kwama-Republicans lama-Democrats kwenqatshelwe ukuvalwa kukahulumende?
Hayi, ukuthi bazavumelana ama-Republicans lama-Democrats angikuboni, ngoba siyakwazi ukuthi uNumzana Kevin McCarthy ulabantu abangemuva kwakhe abangantho abaza bazamxotsha uma engayekela ukwenza izinto abazifunayo. So ama-budget numbers angikhona, they are too far apart ukuthi kube le negotiation unless uMcCarthy engavumelana lama-Democrats and then he loses his speakership, because sibona ngole solution. But hayi, we just pray for the best. But sokuzaba le nkinga lapha.
Umnumzana Tim Moringai yisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Abantu abakwamanye amazwe abaphephele kwele South Africa lamhlanje abatshengisele emahofisini wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations High Commission for Refugees bekhala ngokwephula kwamalungelo abo. UThuso Khumalo usiphala ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Igciwana leziphepheli ebelitshengisela leli lifike emahofisini enhlanganiso emela iziphepheli emhlabeni jikelele e-United Nations High Commission for Refugees ePretoria, bephethe amagwaliba abhalwe izikhalazo zabo. Akhona bebhalwe izikhalazo zabo zokufuna ukuphiwa incwadi zokuphephela, kanti kamanye abakhala ngokubotshwa mahlana ngamapholisa afuna imali yesibumbathiso. Obekhokhela abakade betshengisela laba, umnumzana Olivia Kalenga, uthi kunzima kakhulu kuningi labo ukuthola incwadi zokuphephela emahofisini ogatsha lwendaba zasekhaya ngenxa yokwanda kwenkohlakalo.
Even those who go to appeal and whatever.
Kungaze ube uphethe liphi iphepha, nxa uthi uyengeza amalanga kufuneka imali
in order to get that.
Umnumzana Lee Chiyaku odabuka kwele Democratic Republic of Congo uthi batholiswe amagabhavuzayo amapholisa ababopha lanxa belazo incwadi ngoba befuna amantshontsho. Unkosazana Dolly Mbuyi uthe uhlupho olukhulu yikuthi iningi labantwana beziphephele lezi kabaye ezikolo njengoba kufuneka incwadi zokuphephela abangelazo. Langamazwi agcizelelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe ebesikulokhu kutshengisela esingathandanga ukuvezwa igama, sisithi iningi labo sebesesaba lokuyathatha incwadi zokuphephela ngoba besethuselwa ngokuthi bazabotshwa ngoba akulambi elizweni labo.
Kubuhlungu kakhulu lokhu ukuthi kanti kambe amalungelo oluntu awekho yini na eSouth Africa, njalo abasinaki. Uyahamba uthi uyahamba usedrobheni umele uhambe uphethe imali ukuthi ma ungabona amaphoyisa, either amaphoyisa uyabalekela noma amaphoyisa engakubamba sekumele wena ubanikeze imali ibribe ukuthi bakudlulise ngoba bazakubopha.
Esephendula isiphepheli lezi isikhulumeli senhlanganiso UNHCR unkosikazi Laura Padoya uthembise ukuthi inhlanganiso yakhe izathinta lolu gatsha lwendaba zasekhaya ukuze kulungiswe izikhalazo zeziphepheli lezi.
We take these concerns very, very seriously. It's been a very peaceful protest here today.
Sikhathekisa kakhulu izikhalazo zeziphepheli lezi, njalo ngiyathembisa ukuthi sizazihambisa kugatsha lwendaba zasekhaya.
But we hear that there are a number of obstacles, which means that still people are experiencing delays and not receiving the protection that they need.
Ugatsha lwendaba zasekhaya belungakaphenduli isikhalazo lezi ngesikhathi sisiya emoyeni. Kodwa ke akukudala umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Swalezi etshele iPhalamende ukuthi zinengi iziphathamandla zalolu gatsha esezimiswe umsebenzi ngenxa yenkohlakalo, kanti ezinye zazo sezixotshiwe. Sekukanengi njalo evela emsakazweni esizwe ekhuthaza umphakathi ukuthi abike yonke inkohlakalo ahlangana layo. Ngimele Studio 7 ePretoria kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Umcimbi weIntwasa Arts Festival ungene kulanga lesine namhlanje njalo uphela kusasa. Izolo kuvulwe umbukiso olesihloko esithi silindele uMalaicha ohambisana lomcimbi weIntwasa Arts Festival oqale mhla ka 21 Pandula usiyaphela kuMfumfu mhla ka 13 kuMfumfu.
Izolo kuvulwe umbukiso olesihloko esithi silindele uMalaicha ohambisana lomcimbi weIntwasa Arts Festival oqale mhla ka 21 Pandula usiyaphela mhla ka 13 kuMfumfu. Umbukiso lo uphozile ukuvula izolo eziphathamandla zeNational Gallery Bulawayo zisithi umdwebi uOwen Maseko kumele ethule njalo eminye imifanekiso yakhe ayifakileyo kulandela ukukhitshiswa kweminye kodwa wala esithi ababhale incwadi besipha izizathu zokuthi kungani emele ethule imisebenzi yakhe. UMaseko uthi akumphathi ukwethuliswa kwemifanekiso yakhe.
No, I deliberately avoided going to the gallery today. I was just frustrated. After the opening, Izolo, we were supposed to meet again today and discuss what went when. But I'm sure I'm really eventing. And I saw the one I'm going to keep. I'm going to keep it.
Kwe Intwasa Arts Festival uNkululeko Nkala uthi umcimbi uhamba kuhle kodwa usola ukwethulwa kwemisebenzi kaMaseko. Umqondisi weNational Art Gallery wobulawayo uNkosikazi Silenkosi Moyo walile ukukhuluma.
Ngisasa yakuthi balama events abakhulile lapha vele athini amaningi ne program lingayithola emahhofisini ayo ntwasa abadalisiza ngayo.
Lumbukiso usekelwa iNational Art Gallery, iOrap, iVap, leOmama Art Hub, iNtwasa Arts Festival, leDream House. NgoLwesithathu eminye imisebenzi kaMaseko uyethulisiwe igallery isithi imumethe ezombusazwe lobanje eyabanye elezokhetho ingethulwanga. Amapholisa athe awazi lutho ngalolu daba. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kuli viki kuhlelo Woza Friday, leqembu lomculo warehouse music elizibiza ngegama lokuthi Mabusta Crew lona licula lise Victoria Falls. Asizweni umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa exoxa noIsrael Mpofu abambiza ngokuthi Jason onguye okhekhela leli qembu.
Leli lidla amalangabi eVictoria Falls. Abantu abaningi bathanda umculo walo. Yeke nasizwe imbali yalo ngamafitshane.
Yimi uJasani. Sizoba lo Kisto, sizoba lo King Bonjo, sizoba lo Ras Fantan, sizoba lo Jalet. Then OS 6 ngu DJ wesihamba la Masipi Acha Mashos, uDJ Jiba. Imaposta kuyo yabunjwa ngo 2011 koBulawayo. Lapho engahlangana khona lo producer abathi ngu DJ Furika. Iculo wami mina was inspired by uDJ TPZ.
Pho igama lokuthi Mabusta Crew labe kanjani njalo lithoni Jason?
I-idea le yavela ekuthini sithe sesiqalise umculo wethu sesidonsile nje. Sabe sibona ukuthi umculo wethu abantu bawuthakazela endaweni ezithiyene endaweni eziningi. So sabe sesithi kutho ukuthi umusic wethu ugcwele indawo yonke njengamaBusta Network. So ibizo lethu lapho lahle laqalisela khona kodwa kuthiwa yimaBusta, yimaBusta.
No one is greater than you, what they creator.
Umtumwa wehlukene leminye yabaculi baseZimbabwe. Owenu uthiwani?
The umculo wethu thina sawuthi dream based music. Why? Because sabona ukuthi umculo wethu unique. So kungcono sonike ivizwe esilibo esilibona lifanele. Umculo wethu kodwa thina uhambelana le house music South Africa. Kula madlala athi afika 4.
Amaraleli abafuna ukuthola umculo wenu kumbe ukulandela bangalithola ngapha
umculo wethu thina ku social media siyatholakala ku YouTube siyatholakala ku YouTube ama poster group siyatholakala ama videos ama Facebook tracks ethu kona ku YouTube ngathi poster group yasithola even ku Facebook even ku WhatsApp yasithola.
Imaphosta liqembu elicula ezingeneli phezulu lise Victoria Falls. Besiqeshela lo uhlelo wonga. Poza Friday limelwe Israel Pofu. Ozana ukuthi uJathan. Impela sonke mnandikini lonke. Igama lami uEzra Jesus Banda.
Lo ube ngumsakazi uEzra Chester Spanda ekhuluma labo ama booster crew bemelwangu Israel Mpofu. Ngalokho omuli eZimbabwe silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancubenyi sithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.